Wonguku nzvimbo iri pasi pe St Mary's kuchitungwiza kunyatsime kunonzi kumakuva kwakaitika mhirizhonga yakanyanyisisa nezuro nguva yezuva rovira. Kune vanhu vanodarika zana vatsigiri vezanupf vainge vakatsveka hembe dzavo dzemusangano vaienda kumakuva zvichida vainoviga mumwe wavo here hamheno, asi vanonzi pavakaona maposta akawanda ebato rinopikisana kutungamirwa navachamisa kunzvimbo iyoyo, vakatanga kupopota vachitaura kuti tinoda kukurovai nekuti hakuna maposta ezanupf nemhaka iyeyi. Munofanira kubvisa maposta iwayo, mamwe anga ari pazvitoro, pamabhawa, pabhucha nepadzimba dzevanhu. Vave kubva kumakuva vakatanga kurova vanhu vachipwanya mahwindo edzimba, vachipwanya motokari, vachipwanya madhoo, vachibvarura maposta nekumwaura zvese zvavaiona. Pavairova kudaro pakaonekwa kunzi vatungamiri vanga varipo kuda ndiye mumiriri achanga ari mumiriri wezanupf airidza pfuti mudenga, kakawanda kanodarika kagumi achiridza pfuti achiti nhasi tazokuwanikidzai. Pane vakati wande vakarohwa, ndataura nemumwe mudzimai akarohwa akabereka mwana kumusana, airohwa nematanda mazijamu kumeso mumbabvu. Akabereka mwana kumusana kudaro, anoti iye mwana wake ane makore maviri akatozoita kukanda pasi ndokutiza achifunga kuti ava kutopondwa.
Mapurisa vakapindira here, pane vati vasungwa here nezvenyaya iyoyi?
Maitikiro azvakaita ndeyekuti vapedza kurova vanhu, vanhu vanga vaine mabhazi nedzimotokari vezanupf vakatiza, asi zvinonzi pane mumwe wavo akadonha mota yakanga ichitiza ndokubva atsikwa. Mapurisa akazouya pave paya, vanhu vakabatidzira mumakomo vachobuda mudzimba. Pakazouya mapurisa ndipo vakatanga kudzoka, kwaiva mapurisa aisvika zvichida gumi vachibvunzurudza vachitsvaka umbowo. Nhasi pandanga ndiriko vanga vari kumapurisa vachitsvaka vachibvunza kuti zvakafamba sei, asi hatisati taziva kuti pane asungwa here, uyezve hapana atabatwa nekuti vanhu vakaita mhirizhonga vanga vasiri vemunharaunda. Vanhu vemo vagari vemo vanoti vanhu vanga vachigadzira zvakanaka, asi vanhu ava vabva kune imwe nzvimbo muchitungwiza imomo vakauya vakasweta mhirizhonga vakarova vanhu ndokubva vatiza ndokuenda.
Pane here zvamakwanisawo kuti muite kuedza kubatsiridza zviri kuitika munharaunda iyi?
Hongu nhasi tatosweramo tichiedza kuti tipiwe nyaya, uyezve kuti tione kuti tinodzigadzira sei nyaya dzezvakanaka kuti tigodzitura kudare reZimbabwe Human Rights Commission. Tagutsikanawo kuti mapurisa atopindira arimo vanga vachiferefeta kuti vaone kuti chii chinoitika. Saka zvinhu zvakanaka izvozvo, asi kurudziro yedu ndeyekuti kufana nemhirizhonga, uyezve tatora umbowo hwakawanda nekuti vanhu vazhinji kana tichitaura nyaya idzi vanoona sekuti ingano dzachirona gudo, asi vanhu vari kuoneswa ndondo mumisha umu.
Muchitarisa zviri kuitika mumaruwa nemunharaunda dzakatenderera idzi, munogona here kumira nerekuti sarudzo idzi dzichagona kuitwa zvakachena?
Sarudzo dzagara dzine dambudziko guru mukati meZimbabwe. Zviri kuitika izvi zvava kutovhundutsa vanhu vese vatanga vachiona vamwe vanga vachiona kudzoka mumisha mavo vanga vari kuti izvi zvava kutoratidza kuti sarudzo dzinenge dzisina kuchena, nekuti vava kutya vanga vachiroverwa maposta emusangano weMDC vachinzi tinokurovera kuti muri vana vachamisa sei musiri vamisa ezanupf. Saka vanhu vazhinji vabatwa nekutya mumaruwa umu. Nyaya irimo huru ndeyekuti vanhu vari kutya havazive kuti ichokwadi here kuti iko zvino zvataurwa kunzi ngakuve nerunyararo zvichaitwa. Kunzvimbo dzakaita sana Hungwe East uko kune vamwe vakatopisirwa dzimba nenyaya yekuti vanotsigira bato rinonopikisa renpf.